Mugwarurayo richange richizeiwa kumusangano uku. Zimbabwe inoti iri mugwara kuzadzikisa kurudziro yayakapiwa muna 2016. Mugwaro iri iro ratova pamadande mutande. Zimbabwe inoti iri kusimbisa masangano akazvimirira anosimudzira kodzero ari mubumbiro remutemo yenyika akadai seZimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission nemamwewo. Zimbabwe inotiwo iri kushanda kuona kuti mitemo yenyika yavandudzwa zvinoenderana nebumbiro remutemo yenyika, kuona kuti hakuna vanhu vanotorwa zvine chisimba vachishungurudzwa, pamwe nekuti vanhu vari kuwana kodzero yavo yekuungana murunyararo. Hurumende inotiwo yashanda mukuona kuti kodzero yekuti munhu ataure pfungwa dzake pamwe nekodzero yevatori venhau dziri kuremekedzwa yakatiwo iri mubishi rekugadzirira mutemo unopa mukana wokuumbwa kwekomishini ichabatsira vanenge vashungurudzwa nemapurisa, masoja nevamwewo kuti vawanikwe kumhanara. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu munyika, amai Blessing Gorejena, vanoti vanokatyamadzwa nezviri mugwaro rehurumende. Amai Gorejena vanoti vanotoona sekuti Zimbabwe iri kudzokera shure munyaya dzekodzero, vachiti pachinzvimbo chekuona kuti bumbiro remutemo yenyika ratevedzerwa riri kutovandudzwa kutorera vanhu kodzero dzavo uye vanhu vachiri kunyangariswa munyika.
Constitutional amendment yatakaona ichiitwa gore rapfuura inotaridza iyo kuti panzvimbo yekuti inge ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu yaitotarisira pasi uye ichiandamaina zvanga zvakarehwa nebumbiro remutemo parakagadzirwa muna 2013. Saka izvozvi ndo mamwe matanho atakaona anga asiri kurespekta marecommendations iwaya.
Amai Gorejena vatiwo kodzero dzekuungana nekuratidzira uye kusununguka kwamatare dziri kutyorwa kunyange zviri zvezvimwe zvakakurudzirwa Zimbabwe kuti igadzirise.
Chimwe chakabuda zvakare muongororo yakaitwa UPR makore mana apfuura ndechekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu zvikuru sei maringe nekodzero yekuti vanhu vange vachiratidzira murunyararo. Hurumende yeZimbabwe yakakurudzirwa kuti vatore matanho anoita kuti vana veZimbabwe vakwanise kutaridzira zvinotenderwa izvo pamitemo yepasi rino yose yakawiriranwa pasi rino rose uyezve nebumbiro redu remutemo yatinoti iyo right to protest and right to freedom of association and right to demonstrate. Izvozvo zvakare tichitarisa mamiriranga akaita zvinhu makore mana apfuura takaona kuti hurumende haina kutora matanho sekukurudzira kwayanga yaitwa. Instead yaitombunyikidza kodzero dzevanhu kuti vange vachiratidzira. Izvi zvakanyanya
zvisinei nekuti amai Gorejena vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kugadzirisa pane zvakataurwa. Vati chirongwa cheUniversal Periodic Review chichakakosha, vachiti zvinopawo mukana kuti dzimwe nyika dzibvunzurudze zvekutyorwa kwekodzero munyika zvisingakwanisiki kubvunzwa nevana veZimbabwe.
Iyo kuti iprocess yakatikoshera sevana veZimbabwe nenyaya yekuti panotauriranwa zvimwe zvinobudiswa pachena zvatingagone kunge tichibudirana pachena tiri kuno zvinobudiswa pachena nyika nenyika dzichitaurirana. Pamwe pacho government inotoita maconcessions yekuti izvi takunogadzirisa izvi hatisi kunogadzirisa.
Murongi wemabasa mumubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero munyika weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde, avo vakaendesawo gwaro ravo semasangano akazvimirira, vati zvizhinji zvakavimbiswa nehurumende hazvisi kuzadzikiswa.
Asi tinotambudzika nenyaya yekuti Zimbabwe yakati ino zvimwe zvaichaita zvaisina kuita zvakasangana nenyaya yekuti hasatane full alignment ye 2013 constitution to our laws. Tine mutemo yakawanda zvikuru inofanira kunge yakaitwa isati yaitwa. Tine mutemo une chekuita nezvekuongororwa kwemacomplaints asi independent complaints mechanism yekuti kana munhu aine kushungurudzwa kwaanenge aitwa nemapurisa, masoja, kana ma CIO ano kwanza kutaenda ano mangara ikoko izo dusizi ndambu zigore kutuwa nwano uramba vashienda kuno mangara kumapurisa ya waro wanempurisa dusizo nanyaya izo zozo dusingore uirigira kuferefit kwa zaka naka saka mtemo iyo utozo waungu duri pending before parliament azizanga zaka naka kutu Zimbabwe izo kere kusebisaiko ichisi istakaita kune mtemo iyo traditional leaders integrated deal wakufati watu mboenda kuparlament asata uona and my complaints are ripo izo zizi ndeye kuti mazishe edu matraditional leaders na masabu kuvaru kita kema tonge uenika tofunga toga
asiva mandinde vatuo Zimbabwe yaka gono mnyea zegu simuzira zizo kusanganisira kupachi gacho kutiva nasika na vanenge wa itapa mviri vano gona kujokera kuchikoro
tunaona mashoma asho ari waka itwa tunaona cho wadi kuti Zimbabwe yaka chinja mtemo edu waka amenda education act ikabana kuparwa punishment kuruwa kwevana kuchikoro ikati zvakare vasikana vanenge vabata pamuviri vabvumirwe kuenderera mberi nechikoro uye zvakare ikati zvikoro zvigadzirise infrastructure pamasikoro kuitira kuti vana vari physically vari disabled vakwanisewo kurarama pazvikoro zviri nani pavone marambu sekuti kana vaine mawiche akwanise kufamba muzvikoro imomo
patafonera gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tibvunze zvakagona Zimbabwe munyaya yekodzero pane zvavakasungirwa nenyika dzepasi rese kuti igadzirise muna 2016 apo Zimbabwe yakaongororwa kechipiri vakazembe vati vangu vasiri pabasa kusvika kuna kukadzi uye hapana chavari kuziya nezvenyaya iyi asi vati tibate gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi avo vatotadza kubata panhare mbozha yavo kana Zimbabwe ikange yaongororwa nemusi wechitatu inotarisirwa kupuwa zvakare kuridziro dzinobatsira mukusimudzira kodzero munyika yozoongororwa zvakare mushure memakore mana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.